Meya wegutare mtare wa Blessing Tandi vaudza Studio 7 kuti kanzuru yavo yakagara pasi ikabvumirana kuti ideredze mimwe mitero nekuda kwekuchema chema kwakaitwa nevagari vatandi vati vainge vakwidza mitero iyi zvichienderana nekukwira kuri kuita zvinhu munyika uye kuitira kuti vakwanise kuita mabasa avanotarisirwa kuita nemazvo.
Mukatarisa izvozvizvi tiri kuda kuedza kubalanzisa zvinhu zvedu kuti tikwanise kuti vanhu vedu kuchema kwakaita vatovabatsirawo nei. Hapana patinokwanisa kurarama tiri tega tisina vanhu ivava. Sekanzuro basa redu kupa vanhu ivava maservices anoita kuti vakwanise kunge vachiraramawo. So vakatadza kusapota budget iroro isusu hatikwanisi kuenda mberi. Saka takaona zvakakodzera kuti kuchema kwavaita ngatirege ngatiendei tinotarisa tione kuti ndepapi patingatarisa. Ndokuona kuti nyaya tarifu ratanga takaisa raitaitoti isusu step up iri rinogona rakanga rari kuenda kunokonzera kakusazonowirirana nemagari because rakazenge rakunodhura kwakupedzisira. But hongu ndozvataida kuti zvikwanise kunge zvichiita. But even nanhasi wacho taedza kuzvigadzirisawo tangoredusa chete kamari kacho kuti kange kanozobva.
Vatandi vati kunze kwemvura yaderedzwa mutengo zvimwe zvaderedzwa imari inobhadharwa kuchipatara mari yedzimba dzekanzuru kuitira kurerutsira vagari.
Tatarisa marentals natatotitase nyaya yemarentals ini mari yakayekuti dzimwe dzimba idzi takadzivaka makore akasipfuurayo izvi zvitanyanya kusanganatarisana nenhau yemaintenensi yeto kudzimba idzodzo nyange tichitarisa hedu kuti mari yacho yatazodzikisa zvakare haina chainokwanisa kubatsira kana tauda kuenda panhau dzokuda kuzobatsirwa kugadzirisa dzimba idzodzo nezvimwe zvakadaro asi ndo imwe area yatatarisa. But mari yekutakurwa kwemabhini hatina kuita hatina kuibata. Mari yekutakurwa kwesuweji hatina kuibatakurwa kwesuweji hatina kuibata. Mari yemarodzi hatina kuibata. Zvinhu izvi tazviitira nhau yekuti tikwanise kuramba tichipa vanhu maservices iwayo nekuti idzi maservices ane chekuita neupenyu hwevanhu.
Vakafanira kubata chigaro chomunyori wekanzuru uye vari mukuru anoona nezveutano mukanzuru makare Dr. Anton Mutara vati kanzuru yakange yatora danho rekuwedzera mari yemvura senzira yekuda kumisa tsika iri kuitwa nevamwe vagari vari kutengesera vamwe mvura kunzvimbo kwaisiri kuwanikwa.
Tinoona kuti kana tiri kutarisa mashandisirwo ari kuitwa mvura mune vagari vamwe kwete vese vamwe vari kushandisa mvura zvinodarika zvinotarisirwa pahousehold imwe neimwe kudarikidza zvakadaro zvokuti munotopedzisira maakufunga kuti ndofunga vari kutoita yekutengesa nokuti kana munhu achitarisirwa kuti ashandise 26 megaliters as a household iwo vachishandisa 700 megaliters une makutoona sokuti ndofunga pane kwavari kutora mvura vachinotengesa kune dzimwe nzvimbo. So tinotarisira kuti vagari vashandise mvura yavanofanirwa kushandisa nokuti vakadarika mwero iwoyo zvine zvakureva kuti vava kushandisa nenzira isiri.
Kanzuro yemutare yaderedza zvakare mari yemitero yekuchipatara. Vanhu vakuru vaisungirwa kutanga vabvisa mari inoita madhora mashanu vave kubvisa madhora matatu vadiki vachibvisa madhora maviri. Mari yedzimba dzekanzuro iyo yainge yawedzerwa yaderedzwa zvakare nemadhora mazana maviri. Kuderedzwa kwemitero yekanzuro uku kwatambirwa nemufaro nevamwe vagari avo vakurudzira kuti kanzuro itange yataura navo isati yatora matanho akaita sekuwedzera mari dzemitero. Mumwe wevagari ava vaDouglas Masekesa vati kanzuro inofanira kucherechedza zvichemo zvevakwegura pamwe nevanoshaya pakutara kwayo mari dzemitero.
Tinopa kutenda kune kanzuro kuti yateerera zvichemo zvevanhu sekuti pari zvino vanhu munyika upenyu huri kunetsa nenyaya yekuti kune lockdown vanhu havasi kuita mabasa mari haisi kubatika saka payange yagura vanhu kunorira kubata vanhu pahuro chaipo kuti vabhadhare mari dzadzakakura kudaro sezvinei tatongokumbira zvekanzuro kuti dai yanyatsa kutarisawo kune angwe mafamilies kana kuti kune dzimwe dzimba like mawidows nevamwe vakwegura nevamwe vanenge vasinawo zvokuita vanga vanotarisa kuti mareti iwawo anga achidzika achienderana nekuti vamwe vakwanisi kuwana mari.
Mumwe mugari wekudestiny vatulani tiziwani vati kanzuru inofanirwa kubatikana nekuchengetedza mvura iri kurasika zuva nezuva mumisha yakaita sisa kubva nedzimwe nzvimbo.
Kushuwa sewagari mamutare tiri kuchema zvisina zvakanyanyisa tiri kukununguna kwakanyanya nekuti haisi kutarisisa zvakanyanyawo mune maresources einavo mukati meguta remutare. Tinoona dzimwe mvura kune ma places dzakafanana na masingles ane kumagrikas mvura dziri kungobuda 24/7 January to December. I think dai apatarisa ipapo zvidi zvaichifambira zvakanaka maresources aichengetedzwa kunyangwewo futi mamvura dzikudanga mvura tingi tanga takutotarisa kuti zvaitozara nemvura idzodzo dziri kubuda.
Kanzuri yemutare inoti ichapota ichionesana nevagari mukufamba kwenguva kuti mitero ichange ichizokwidzwa zvakadii pakupera kwemwedzi mina yega yega. Ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Lweda Moyo.